Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 16 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana vemuZimbabwe vanobatana nevamwe muAfrica yose mukucherechedza zuva reDay of the African Child. Panguva iyo kodzero dzevana ava dziri kunzi dziri kumbonyikidzwa munyika nehurumende. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoita musangano kwaMutare uyo wasiya vakawanda vachiti vamanikidzwa kuenda kumusangano uyu. Vechidiki vanobva kumapato ezanupf MDC nemamwe vanoungana muBulawayo vachikurudzirana kunyoresa kuvhota. Aimbove mutambi wenhabvu wechikwara chemaWarriors Ezai Kasina uyo anoshaya kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki muZimbabwe vabatana nevamwe vavo muAfrica yose mukupembererwa zuva revana vemuAfrica reDay of the African Child. Zuva iri rinorangarirwa musi wa16 chikumi gore rogaroga. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kunyanga zvebumbiro remitemo yenyika richichengetedza kodzero dzevana, hurumende haisi kuremekedza kodzero idzi. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iye.
Vamwe vechidiki vavarangarira zuva reThe Day of the African Child vachiratidzira zvekuchengetedza nharaunda zvarongwa nemisinde dzimwe nyika iri muZimbabwe pamwe nemasangano akazvimiririra. Mudzidzi weMuglenview 1 muzvare Lisa Marisau vanoti vafara neurongwa hwekutungamidza vechidiki mukuchengetedza nharaunda dzavanogara sezvo varivo vatungamiriri vemangwana.
Awazara nhasi tinonzwa kufara nekuti vanhu vakuru vari kutipowo mukana wekushokesa kuti matalenzi edu, nekuti vamwe vanogona kungoti aiwa ava vana havana zvavanoziva, but vanhu vakuru kana vachitirekognizawo kuti tisu the next generation, the future generation, vachitiratidzawo away yekuti tifambei nayo mugwara mune zvakanaka, zvinhu zvakangonaka, zvinhu zvinofadza.
Mumwe mudzidzi wekuGlenora 2 High School awana mubayiro mumakwikwi ekuratidza zvekuchengetedzwa kwenharaunda Ruvarashe Njanji akurudzira vanasikana vemuAfrica kuti vasazvitarisire pasi.
Semwana musikana wemuAfrica ndinova ndichifara zvekuti nekuti zvonizvo vanasikana vakawanda muAfrica vanozvidzikisira zvizvozvo, tinokundwa nevakomana uye zvatigoni. So ndaona izvi zvisemukana wakanaka serekuti tikurudzira vamwe vanhu vasikana vemuAfrica kuti vave vachizvitoro palevhel musoro chepamusoro kuzvonizvo vanokwanisa kukompita nevamwe vanhu.
Mumwe murayiridzi wepachikoro chiri muHarare vaAnton Packett vati shuwiro yavo muzuva rekupemberera vana veAfrica ndeyekuti vana vese munyika vawaniswe mukana wokuenda kuchikoro kusanganisira vanoshaya.
Tasa kune vamwe vana vasiri kuenda kuchikoro nenyaya yekuti havana mari dzekuenda kuchikoro, dzingo kuchikoro. Saka tinoda kuti hurumende ingotarisa pane izvozvo kuti every child gaende kuchikoro.
Asi masangano akazvimirira anorwira kodzero ashora zvikuru hurumende nekusaremekedza kodzero dzevechidiki. Mukuru weZimbabwe Human Rights Association ZimRights vaoke Machisa vati zuva ranhasi harina zvarinoreva sezvo hurumende iri kutadza kuchengetedza kodzero dzevechidiki.
Tikanyanya kutarisa kodzero dzevana tinotarisa chekutanga handei kuchikoro chaizvozvo. Kodzero dzevana vanofanira kuenda kuchikoro kuprimary school nekusecondary school vachibhadharirwa nehurumende. Kodzero dzevana vakapinda muchipatara vanofanira kupinda muchipatara vowana zvese zvinoita kuti utano hwavo hunge hwakanaka zvichi vachiritirwa nehurumende. Tikatarisa kurarama kwavo chaiko chaiko kuti vawane chikafu, tarisai zvakaita nyika yedu yeZimbabwe. Tese tiri kutambura utano hwevana chaiwo chaiwo muZimbabwe unoti unotonetsa.
Vanoshanda nesangano reU Zimbabwe Trust vaCleto Manjova vatiwo vana veZimbabwe vanofanirwa kusimuka varwire kodzero dzavo sezvakaitwa nevana vekuSoweto kuSouth Africa mugore ra1976. Zuva rethe African Child rakatanga kucherechedzwa muna 1991 pachirangarirwa kuurayiwa kwakaitwa vana vemuSoweto nehurumende yerusarura muSouth Africa muna 1976, apa vana ava vairwira kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nasi vaita musangano nevatsigiri vebato ravo kusa kubva stadium kwaMutare. Asi vanopikisa vari kugunun'una kuti vanhu vakawanda vamanikidzwa kuenda kumusangano uyu. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wanhasi uyu, vaMugabe vambokatyamadzawo vanhu apo vati rimwe gurukota ravo rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vaSuperman Wanzira ndivo mutungamiri wenyika.
Takapiwa information center uko na president vedu na minister vedu vaMhando Wanzira. vaMhando Wanzira ndoyatavamba kugura.
Pane dzimwe nguva vaMugabe vange vachimbokanganisawo kutaura vachigadziriswa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe.
Ndo zvimwe zvazviri kuda kuitwa kuno kumanikaland marova nyati dano.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti zvange zvichiitwa navaMugabe izvi munongedzo wekukura.
VaMugabe vava munhu ane makore 93 years. Saka zvinhu zvatinotarisira yatova nyaya yeincapacitation inokonzerwa nokukura.
VaMugabe vativo hurumende yavo inoda zvikuru kubatsira vakarwa hondo yerusununguko, asi pane zvimwe zvairi kutadza kugadzirisa. Vakarwa hondo yerusununguko vari musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vave makarasionane nebato reZANU-PF sezvo vari kuti vaMugabe vakundikana kutungamira uye vanofanira kuenda pamudyandigere. Mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vati vaneta nekuvimbiswa zvinhu neZANU-PF pasina chinobuda.
Zvekutaurwa zvese izvi zviri kungoitirwa bedzi nyaya yekuti vakarwa hondo yechimurenga vaite kuti vakwanise kukambena kuitira kuti vanohwina kana vahwina vagaramba vakagara zvakanaka nekusingaperi.
VaMugabe vataurawo nezvechirongwa chakaparurwa nehurumende yavo chekubatsira varimi cheCommand Agriculture vachiti chabudirira zvikuru, uye vakati izano rakauya nemudzimai wavo amai Grace Mugabe.
Pfungwa iyoyo yakatanga yabva kuna mai Mugabe vakaipira kuna deputy kuna vice president vedu vaMnangagwa. Ndokubva vavamba kuiumba pamwe chete takazoipa zita rokuti Command Agriculture. Saka ndiyo yatipundutsa.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaObert Gutu vanoti nyaya yeCommand Agriculture handiyo yakapa kuti vanhu vakohwe pakuru, asi kuti vanhu vakawanda vakangozvirimira havo vachishandisa mari dzavo.
Vanhuwo zvavo mavillagers vasina kana chavakapuwa nehurumende, havana kupuwa kana mbeu kana fertilizer, asi vanhu vagara vachizvishandira vakarima. Varima kudaro Mwariwo ndokukomborera ndokubva vaita gohwo ririnani. Saka kana vachitaura zvavo zveCommand Agriculture kuti ndo yakatsvaka kuti vite bumber harvest, isitongotorosa munhu mukuru.
VaMugabe vashorawo makambani ekuChina nekusazadzikisa chivimbo chekubatsira dunhu reManicaland apo vaichera mangoda.
Kana iniwo ndine shungu pamwe pangu yekuti handaifambiswa murume mukuru ndakabata zibhodhi zvinyorwa zvecheki risina nevanhu vari kundinyepera.
Vamwe vataura pamusangano uyo mutungamiri wezanupf youth league vakudzai Chipanga avo vati vamugabe ingirozi yamwari. Mashoko avachipanga aya ashorwa zvikuru nemumwe mutungamiri wesangano replatform for youth development vaclaris madruku avo vati bato rezanupf rinobata vechidiki kumeso. Vamwe vagari vemamutare uye bato rinopikisa remdct vati vamwe vanhu vanga vachimanikidzwa kuti vaende kumusangano uyu kusanganisirawo vana vechikoro. Ndakamirira Studio 7 muwashington dc, ndini Blessing Zulu.
Sangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights nezuro rakapeta chirongwa chemazuva matatu chekudzidzisa vanorwira kodzero dzevanhu zvidzidzo zviri pamusoro pekukosha kwerunyararo pamwe nekugadzirisa makakava zvikuru nyika yatarisana nesarudzo dza2018. Chirongwa ichi chakatangwa nemusi wechipiri muguta reBulawayo chichipindwa nevanhu vaibva muBulawayo makare, muMidlands, Matabeleland South neMatabeleland North. Mukuru weZim Rights vaOK Machisa vanoti chinangwa chechirongwa chavo ichi ndechekuumba musha une runyararo munguva yesarudzo. VaMachisa vanoti chirongwa ichi vachapindawo nacho mune mamwe matunhu ose emunyika uye vanotarisira kuti vari kudzidziswa ava vachakwanisawo kupakurira vavagere navo kukosha kwerunyararo munguva dzesarudzo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chirongwa ichi hachisi kungotarisa vagari vemumacommunities vanorwira kodzero dzevanhu, asi tiri kutora vagari vari mumacommunities vanotove nezvinzvimbo zvatingati isusu kuchirungu influential positions, zvinzvimbo zvinokwanisa kuti zvibetsere pakushanduka kwakanaka kwezvinhu mumacommunities. Saka vanhu vatakatora kuMidlands, tikatora kuMatabeleland North, Matabeleland South neBulawayo kuti tinyatsobikana tichiziva kuti ramangwana redu kwatakatarisana nakoku kuna kuti kumhwe musha une runyararo sezvo takatarisana nesarudzo yembei chaitwa 2018. Saka ibasa revatiri kushanda navo ivava zvikuru, nokuti vanoremekedzwa kwavari kutobva ikoko kuti vadzise kana kurambidza zvamuchoto vanhu vangakonzera mhirizhonga.
Ivo vamuri kudzidzisa ava vanenge vachibva kumapato api ezvematongerwo enyika? Tichiona kuti mhirizhonga inonongedzerwa kune mapato ezvematongerwo enyika.
Zvatiri kuita apa ndezvekutora vasiri kumapato ezvematongerwo enyika. Vane zvinzvimbo zvinoti vematongerwo enyika kana vari munzvimbo vanokwanisa kuteerera vachiteererwawo. Vanhu vayavaya vane uremera munzvimbo kana kuti mumisha ndivo vanhu vakatora ivavava kuti vauye vazoungana tichidzidzisana kuti zvii zvavangaite sevanhu vanochiremera mumisha yavo yavakagara takatarisana nesarudzo dziri kuitika gore rinouya. Saka vanhu vagara vane zviremera kudhara.
Vanotarisirwa kunge vachitanga kushanda riini?
Sarudzo dzatotanga vakandemire. Mukatarisa mapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika, vatotanga yatingati pachirungu campaign.
Vanga vari mukuru weZim Rights vaOK Machisa vari parunare neStudio 7. Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepa nhau reWashington Post rinoti gweta rakanzi riongorore kana mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakaedza kuvhiringa kuferefetwa kwenyaya nechekuita neRussia vaRobert Mueller vanonzi vave kuongororavo mukuwasha wavaTrump vaJared Kushner, vanhu vavo chipangamazano chavaTrump. Darere mosha muindia rawana varume vatanhatu vaine mosha yekuputitsa bambu rakauraya vanhu mazana maviri nemakumashanu nevanomwe mugore ra1993 muMumbai. Varume ava vavanikwa nhasi vaine mosha yekuponda vanhu, kutakura zvombo uye nekuronga zvisiri pamutemo. Vechidiki vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana vanoti zvakakosha kuti vechidiki vabvazera vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota uye vavanikwewo vachitsvaga zvinzvimbo zveutungamiri. Mutoro wedu wenhau Taurayishava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuzeya kuti sarudzo dzegore rinouya dzakakosha sei kune vechidiki vemapato akasiyana-siyana, kusanganisira vezanupf nemdc, vakabvumirana kuti vane danho rakakosha mukuvaka nyika uye kuti zvakakosha kuti vechidiki vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota uyewo kuti vawanike vachishuvira kupinda pazvinzvimbo zvakadai sekuva makanzura kana vamiriri veparamende. Nengo ye Youth League mudunhu reulawayo vafundisani Dewa vakati kunyange hazvo zviri pachena kuti vechidiki ndo vakawanda munyika musarudzo dzapfuura, vechidiki vakawanda vana kuvhota vachitiwo sarudzo dzegore rinouya dzinogona kungofanana nedzimwe sarudzo dzose kana vechidiki vakasazvipira kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Vachipindura mubvunzo wekuti sei vechidiki vezanupf vari kutsigira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakwikwidze musarudzo dzegore rinouya, izvo zviri pachena kuti vakwegura, vaDewa vakati bato ravo rinoona vaMugabe varivo vakakodzera nekuti vachiri kudiwa neveruzhinji.
As a league, we agree on a candidate. If we agree on a candidate,
isu seyouth league yezanupf tinowirana nebato redu pamono akasarudzwa kuti akwikwidze chinzvimbo chedu yemutungamiri wenyika. Tinofara nekuve nemunhu anenge ave nemakore 94 kuti ave mutungamiri wedu. Vasingafari vane kodzero yavo yekuti varege kuvhotera vaMugabe. Kana muchifunga kuti pane chakaita kune kuve nemunhu ane makore 94 semutungamiri, enda munonyoresa kuti mugokwanisa kuvhota. Hamungatitaurire kuti tibvise munhu watinoda isu tichimuda uye tichiziva kuti anga achikunda musarudzo dzose dzapfuura.
Mutauriri wevechidiki veMDC Timo Bulawayo vaAlfred Dzirutwe vakakonzera mutauro pamusangano uyu apo vakati vaMugabe nebato ravo rezanupf vajaira zvemhirizhonga vakati vanobva pachigaro chete kana vechidiki vakazvipira kuvabvisa nechisimba. Vadzirutwe vakati bato ravo reMDC hariite uye harikurudzire zvemhirizhonga, asi vakati nekuda kweutongi hwavanoti ndehweudzvanyiriri huri kuitwa nezanupf vechidiki vanofanirwa kuzvipira kusangana nemhirizhonga mukurwira kodzero dzavo.
As youths were willing to die for democracy. Sezvo munoziva kuti zanupf is a very violent party in its nature. Culture iripo ndoye violence. So kuti umire pa street uchiti ndoda kuti zvinhu zvinake unofanira kuziva kuti ucharohwa chete. Ndo violence yanga ndichitaura iyoyo.
Muzvare Natasha Karimakwenda vanove mumwe wevechidiki aivepo pamusangano uyu vakati kunyange hazvo zvakakosha kuti vechidiki vapinde muzvigaro zveutungamiri, vechidiki kunyanya vechikadzi vanotya kuita izvi nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika inowanzoitika panguva dzesarudzo.
Inini ndofunga kuti pane violence too much, violence yakanyanya. Hongu ma youth vanoita violence yacho, but violence yacho ino instigate nani, notanga nani, ndo pane nyaya.
Musangano waNezuru wakaitwa pasi pechirongwa chinonzi Political Cafe, pasi pezvirongwa zvinoitwa nezangano reFriedrich Ebert Stiftung zvekudzidzisa vechidiki zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira zveutungamiri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurayishava.
Zvichakadaro, nengo dzevechidiki dzezanupf dzinosvika 30 nepfumbamwe dzamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi muchinoyi dzichipomerwa mhosva yekuchera goridhe zvisiri pamutemo. Vanhu ava vakasungwa mukati memazuva maviri apfuura. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare remuchinoi muzvare Jesse Kufa vati vechidiki ava avo vati havasevenze vanofanirwa kudzoka kudare musi wa28 Chikumi apo pachatanga kutongwa nyaya yavo. Vechidiki ava vari kupomerwa mhosva yekuchera zvowanikwa vasina marezinesi, asi vose vari kuramba mhosva iyi. Dare rati vechidiki ava avo vanga vasina gweta vakatyora mutemo wemigodhi nezvicherwa. Vechidiki ava vachange vachitongwa vachibva kumba sezvo vasina kubhadhariswa mari yechibatiso. Dare rati vechidiki ava vakabatwa mumazuva maviri vachibuda mumugodhi weEldorado nemapurisa aitsvaka vanochera goridhe pasingabvumirwe. Vechidiki veZANU-PF vakapinda pamugodhi weEldorado mwedzi mishoma yapfuura vachitsigirwa nevakuru vakuru vebato ravo. Mumwe wevechidiki akasungwa uyo asina kuda kudomwa zita rake anoti vanochera goridhe vanenge vakawanda zvekusvika mazana matatu vari pasi pemugodhi.
Vanhute takawanda nekuti ivo vanenge vachiti hazvigone kuti tese vangotirega kuti tipinde ande ndosaka tichizogrupiwa gurupiwa but still nekugrupiwa kwatinoitiwa kune vamwe vanozongopinda nemetsi dzavo vachinovesvika vachiita se vachidarikira vanhu vanenge vakawanda zvokuma 300-400 vanhu vanokwanisa kukwana.
Achiwo vazhinji vanopinda pasi pemugodhi kunochera goridhe mushure mekubhadhara mari yechioko muhomwe kumapurisa manheru vozobuda mangwanani.
Isusu zvinhu zvakaitika ndezvekuti ini ndakadaniwa ini handisiri ini ndandirichi mukati mazvo ndiye akauya achitonditi hashamwari chi kana uchida handichi tinopinda chi shift ndarongerwa chi shift nei nemapurisa ndokuzopinda kwandakaita inini kudzamara ndazvoita se ndazvobatwawo chi ndiri mukati.
Zvinonzi mapurisa airambidzwa kusunga vechidiki ava nevakuru vezvematongerwo enyika asi zvinonzi mapurisa vakamanikidzwa kuzovasunga nekuda kwekufa kwevanhu vari kupinda mumugodhi vachichera goridhe. Vasungwa ava vari kubva kunzvimbo dzakasiyana dzinosanganisira Nkai, Gokwe, Rusape neMount Darwin. Vamwe vevasungwa ava vana vasati vabve zera vane makore 16. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Kurwisa kuri kuitwa nemauto eIraq kuti vatore zvakare guta reMosul iro riri mumaoko evarwi vanopfuura mwero veISIS kwave kuda kupera mushure mokurwisana kwemwedzi mitanhatu. Varwi vanopfurikidza mwero ava vakange vaine tarisiro yekuti kana vakabvuta guta reMosul vachazoenda mberi kunotorawo guta guru reBaghdad asi mauto eIraq akavasundira kunze kweguta zvekuti pari zvino varwi veISIS vasara munzvimbo shomanana kumadokero kweguta reMosul. Muchinguva chidiki diki mauto eIraq anotarisirwa kuuraya varwi veISIS vese vasara kana kuvabudisa muguta iri asi pamazuva mashoma asara aya varwi vanopfurikidza mwero ava vave neukasha uye vave kushungurudza vagari veguta iri zvinotyisa. Mukuru weboka reUnited Nations achiona nezvekodzero dzevanhu anoti veISIS vakauraya vanhu vanoita mazana maviri mumasvondo matatu apfuura. Muri zhinji pamwe chete nevana vavo vakaurayiwa nevarwi veISIS ava kuchinzizve vana vadiki vaiurayiwawo apo vaitiza nemhuri dzavo vachitsvaka pokuwanda. Vakatumwa nemutungamiri wenyika yeUnited States kutarisa nyaya iyi vaBrett McGurk vanoti vari kushanda pamwe chete nemauto eIraq kuti vachengetedze upenyu hwevanhu uye kuti vakunde varwi veISIS basara muMosul. Aya anga ari mashoko anoratidza pakamira hurumende yeUnited States amaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutapfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Aimbove mutambi wenhabvu akatambira chikwata chemawarriors edzai kasina uyo anonzi ashaya kusouth africa. Vanoziva zvaitika vanoti edzai ashaya nhasi asi hapana atoziva kuti chii chakonzeresa kushaya kwake. Edzai uyo angava nemakore 42 ekuberekwa akatambira zvikwata zvinoti Capes United, Arcadia neBlackpool ndokuzoenda kusouth africa uko akatambira zvikwata zvakati kuti. Studio 7 haina kukwanisa kubata hama dzake kuti tinzwe kuti rufu rwake ruchafambiswa sei. tichiri munyaya dzenhau dzemitambo zvikwata zvishanu zviri pamusoro peCastellaga Premier Soccer League zvasiyana nemapoints matatu chete apo mitambo yopinda munharaunda yegumi nenhatu. Mutoro wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zviri pamusorosoro izvi zvinosanganisa Dynamos iyo yanga ichitarisirwa pasi pasi nevakawanda asi yave pachinhano chechishanu mapoints matatu chete pasi pechikwata chiri kutungamira cheBlack Rhinos. Asi vanotevera chikwata ichi vari kuona Dimbare iri pamusoro pemakundano aya mukupera kwemitambo yesvondo rino. Dynamos iyo yaitatarika pakutanga kwemitambo yatora mapoints gumi nematatu mumitambo mishanu yapfuura zvekuti murayiridzi wavo Lloyd Mutasa ari kuti zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka vakatarisana nerwendo rwekuAscot Stadium kugweru kunosangana nechapungu.
Kutanga kwatakaita zvanga zvakaoma zveshuwa asi nekufamba kwenguva takanga takuona kuti zvinhu zvedu zvinenge zvanga zvaakuendeka kusvika pari nhasi zvekuti tine tarisiro tichitarisira chinhano chechipiri.
VaEmmanuel Machinya avo vanobika mimhanzi nemavhidhiyo eDimbare vanoti vatsigiri vese vechikwata chinoteverwa nechaunga ichi vakamirira chinhu chimwe chete kubva kuna Samaita.
Ngekoti basa rake nderekuti Dynamos itore championship. Hatisi kumbotarisira kuti Dynamos ive number 2, number 3, number 4. Inofanira kutora mukombe.
Asi Dynamos haisi kunowana mapoints matatu mundiro apo iri kupinda muAscot Stadium nechapungu nesvondo. Chikwata cheAir Force of Zimbabwe ichi chiri kubvira moto kubvira apo Rodro Dlakama akapiwa urayiridzi wechikwata ichi nekutora mapoints manomwe kubva mumitambo mitatu. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera ZPC Kariba versus FC Platinum, Cholocho Pirates versus Chicken Inn, Blauwe City versus Yada Nesondo, Harare City versus Triangle, Highlanders versus Wange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Mafulasi Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Panyaya yekuti nyakufukura profeti Paul Sanyangore oitwa kafira mberi tombonzwa kubva kuna mukoma Endi Baleni Zimunya avo vaishanda ivo naprofeti ava.
Ndoitwa Endi Baleni Zimunya. Chekutanga ndechekuti Pastor Sanyangore is my cousin brother ende takakura tese ndokubva pavakatanga ministry yavo taiita basa ramwari. But muchinamata muri mukereke pane paunosvika paunonzwa kuti ini ndakatendeuka ndega handa kutendeswa nemunhu. Pane paunotanga kuti zvinhu zvatiri kuita muchechi muno zvina mwari here kana kuti hazvina mwari. Besides, even despite kuti munhu ari kutungamirira ndiani wako, so inini I got to a point yekuti ndanga ndakuita mubvunzi akawanda according to what my brother zvavaiita. Zvakafanana nekuti when it comes to prophecy, kana vachienge vachiita ma-1-on-1 kwavanoti kubetsaida kwaiko, kana uchiregister mafoms, vanhu vanenge vachiregister mafoms, munhu akasvika anoregister zita rake, onyora mafone number, onyora kwaanobva, onyora chipa mafoms, then obhabhadhara mari yake. Mafoms iwayo, do you know kuti aitorwa oenda kuofisi ya pastor pasina ari kumbozviona kuti zvizviviti? Then vanhu vomirira vachiti takamirira munhu wamwari 2-3 hours, vanhu vakamirira munhu wamwari kana 4 hours, vanhu vachiita nezvi. Then munhu wamwari votora mafoms aya votanga kukoponora.
Vachipindura zviri kuitika panyaya iyi, mukoma Leonard Gwande Machiridza vari kuti I guess this brother is betraying Sanyangore cause pane pavakatadza kuwirirana. Albel Hindi ari kuti akasiyirei vanhu vachimbobirwa? Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook munotsvaga pakanzi VOA Shona mudzvanya pakanzi like. Ini ndiri Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nezvezuva reDay of the African Child. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau dzanhasi. Vana veZimbabwe vanobatana nevamwe muAfrica pakucherechedza zuva reDay of the African Child. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka ine mufaro ndine wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina Chris Gande.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje
African Child Day.
Nandelela ukuthi ivone ungomuntu omutsha njenganathi, so sina sithi kumele sihambe siyobona omunye wethu khona ngale eGurubi Maximum Prison, simtshengise isolidarity njengabantu abatsha.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe abakumanyano wenera bethekelele abanye babo abathathu abavalelwe ejele besetheswa umlando wokubulala ipolisa abagoqela unkosazana Yvonne Musarurwa. Kuhoza Friday lamhla sihamba lensizwa yasekhezi edume ngomculo kwamasikandi uMehlo kaZulu osethulela idlalade lakhe lesine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abasakhulayo bakobulawayo bamanyane labanye ezwekazi le-Afrika ukunanza usuku lwabo lwe-International Day of the African Child phansi kwendikimba ethi Acceleration, Protection, Empowerment and Equal Opportunities for Children in Africa by Year 2030. Ngesikhathi bebhekane lenhlupho zendlala lobuyanga eZimbabwe. Unompumelelo Moyo sipha loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukubulawa kwabasakhulayo eSouth Africa eSoweto ngoNhlangula 16, 1976 kwadala ukuba umhlaba jikelele unanzeleli langa lapho abasakhulayo bakobulawayo bananzeleli langa ngabadume ngakho ikakhulu ezemidlalo lokucula. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje eNdlovu Youth Center elokitshini leChabalala kobulawayo lapho osakhulayo ududuzile Gumbo olichachazi lakobulawayo elidumileyo uqoqe umbukiso wamachachazi kunye labaculi abahlukeneyo ngenjongo yokunanza ilanga labantwana beAfrika.
Namhla sicelebrate iAfrican Child Day eyabantwana abashiyayo on the 16th of June 1976. Siyenza imodeling show. Sinama artists abahlabelayo, sinaba amapoem abayenza amapoem about isim, sinabagidayo abagidela about isim.
Osakhulayo usiza lobuhle Mhlanga uhaye abantwana beAfrika ethi abasukume balwele amalungelo abo.
Ngiyababona bayadinga bayadingisisa ukuthina lokwangabi. Imbongikazi ihlehlela phambi kwenu ivumelene igiye. Ngipheni usiva lokudengezwa kwezindawo. Ngivumelani ngikhwele phezu kwezintaba. Okuyezi ngitho ngephimbo umphefulo ophelile. Beze bonke abanamathuba.
Omunye njalo osakhulayo uNkosilathi Nkomo uthi laloba abasakhulayo bonke beAfrika jikelele bedubeka eZimbabwe khona kuphambili ngoba balutshwana abantwana abafinyelela ukuthola usizo kuhulumende.
Yes, we're not finding it. We're doing it. We're saving it. We're going to be able to do it.
Inengi labantwana beZimbabwe babhekane lendlala ukuhamba imango emide besiya esikolo ubuyanga njalo lamalungelo abo ambalwa ayephulwa nguhulumende labazali. Lamhlanje abasakhulayo bathakazelele ilanga labo ngendlela eziphansi bengelamali yokuqoqa inhlelo abazijongileyo ngoba bengafinyeleli lokuthola imali emabhanga. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Lokho sikudaba olufanayo njengendlela yokunanza usuku lapho uqakathekiswa khona abasakhulayo ezwekazi le-Africa abasakhulayo bamabandla ezombusazi wakumanyano we-National Electoral Reforms Agenda iNERA bathethe leli thuba ukwethekelela abathathu ababotshiweyo besetheswa umlando wokubulala ipolisa u-Inspector Petros Mutetsa. Laba ngabathi unkosazana Yvonne Musarurwa, Last Mayenga Hama, Lotunga Mirai Mazokaire, abe MDCT. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Unobhala jikelele uhlangothi lwabasakhulayo ebandleni le-People's Democratic Party, PDP, onguye njalo unobhala wasakhulayo kuNera, uThathenda Chigwada, ngomunye wabethekelele abathathu laba. Yena uthi bakubone kufanele bethekelele abathathu laba abapika ejele lechikurubi maximum prison, ikakhulu unkosazana Yvonne Msarurwa ochazwe njengesibonelo salokho okwenzakala kubontanga kulezi nsuku nxa bethe baphikisana lomongameli Robert Mugabe leZANU PF.
Sinanzelela ukuthi Yvonne ungumuntu omtsha njenganathi, so sinasithi kumele sihambe siyobona omunye wethu khona ngale echikurubi maximum prison, simtshengise isolidarity njengabantu abatsha, singqinise ukuthi hayi silaye ekunzimeni ukhona ngalo.
Lanxa bebeyisitshiyagalombili ontanga abaye echikurubi, abane kuphela yibo abavunyelwe ukubonana lezibotshwa.
Ngesikhathi esifika khona ngale echikurubi maximum prison, nxa ubhalisa ukuthi ufuna ukubona uYvonne, vele amapolisa bayacala ukuba nge-attitude, bayabe nge-attitude yokuthi hayi lina livela ku-opposition. So sabatshela ukuthi hayi thina sivela ebanjeni lakhe, half of us. Ngesikhathi leyo that's when they allowed abanye bethu ukuthi bangene bayabona uYvonne.
Usuku lwalamhla uChigwada ethi luqakathekile kakhulu wabasakhulayo njengaye eZimbabwe, luyisikhumbuzo kibo ukuba beyibo abalomlando okuguqula isimo njengalokho okwenziwa ngabatsha eSoweto kwele South Africa ngomnyaka ka-1976 kusehlakalo esaziwa ngokuthi yiSharpeville Massacre. Kungalesi sizathoke uChigwada ethi kumele ziqhubekiselwe phambili izifiso zabasakhulayo abalahlekelwa imphefumulo kuleso sehlakalo sika-1976. Abasakhulayo laba bekhuthazwa ukuba bayebhalisa amagama abo kugwalo lwabalemvumo yokuvota ukuze bavote ukhetho oluzayo ukususa umbuso kaMgabe. Lolu suku luqale ukunanzwa ngomnyaka ka-1991 sekuqakathekiswa izehlakalo zokubulawa kwabantwana eSoweto belwisana lombuso wobandlululo. Mhla walolu suku ngomnyaka ka-1976 abasakhulayo laba inengi kwakungabantwana besikolo bafola bekhonona phezu kwesinqumo esathathwa nguhulumende ngaleso sikhathi sokuba izifundo zonke ezikolweni zeSouth Africa ziqhutshwe ngolimi lwesiAfrikaans. Lo nyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ethi The 2030 Agenda for the Sustainable Development for Children in Africa, Accelerating Protection, Empowerment and Equal Opportunity. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Ngesikhathi kunanzwa ilanga le Day of the African Child, enye intsha eZimbabwe kwele Botswana ikhala ngendubo ebhekane lazo ngaphandle kwelizwe idinga amathuba okuziphilisa. Intathele izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Iningi labantu eleqa umngcele lingena kwele Botswana lisiyadinga amathuba emsebenzi ngabatsha ukuvezwa isilinganiso sabo esedlula amachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Intsha engaphansi kweminyaka engamachumi amane ithi kulobunzima ebhekana labo ngesikhathi bedinga ukuziphilisa emazweni lapho bathuthela khona bebalekela udubo ekhaya. Umnumzana Ivan Ndlovu yena wasebenza edolobheni leHabron uthi ilanga likaJune 16 ele Day of the African Child isikhathi sokuthi babe babheke emuva bebone ukuthi impilo zabo zihamba njani.
Amanye amazwe celebrate iYouth Day thina njengenja yakwele Zimbabwe lokho sidubeka sephandle kwamanye amazwe sisama indlela zokuthi siphile. Alba nje kwenzeka khona ukwenzeka kwele South Africa kwenzeka lela kithi Zimbabwe iYouth ichinje izinto kodwa engafaka ngudlakela kungaba ngconywana.
Umnumzana Dumi Ncube yena uthi akukhwabithi ukuthi babe yintsha engaphandle kwelizwe labo benesifiso sokuba sekhaya bekholise izithelo zelizwe labo.
Usibona silapha sikholisi wish ukuthi njengentsha ngabe lathi sisekhaya elizweni lakithi. That is yenelisa ukuba part of history that contributes towards ukwakha ilizwe njengalokhu okwenzakala eSouth Africa ngoJune 16.
Kukanti unkosazana Alice Dube yena uthi intsha kanye labantwana bathwele nzima ikakhulu beqotshwa yisimo somumo womnotho ekhaya.
Umntwana oyintombazana i-human trafficking iyangi-affecta kakhulu njalo isibe uhlupho ngoba amantombazana amaningi ayathathwa yahanjiswa emazweni angomakhelwane laphetheya bethenjiswa imisebenzi abafika bangayitholi. Abazithole ke futhi sebengene mhlawumbe kubhizinisi lokuthengisa umzimba yabo. Isindaba ehluphayo kakhulu.
IBotswana layo ibambe imicimbi yokunanza lolu suku olwazalwa ngemva komvukela kwentsha elokithini le-South Western Township iSoweto eSouth Africa mhla ziku-16 Nhlangula 1976. Ngingumathin Ngwenya oyindaba se-Studio 7 ngisihabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Ngesikhathi le South Africa lithakazelela ilanga labatsha ele Africa Day of the African Child, abeZimbabwe labo bebethe gwaqa endaweni ezithiyeneyo bethakazelela leli langa ngokuhlomisana enhlutshweni ababhekane lazo emazweni. UBenedict Nhlapho ulandisa ngokube kusenzakala amakhosini athiyeneyo.
Kwakumhla ka-16 Nhlangula ngo-1976 elokishini leSoweto kwele South Africa. Lapha amapholisa ahulumende wamabhunu efafaza ngenhlamvu abantwana besikolo ababekhonona ngomthetho ukuthi bafunde izifundo zabo besebenzisa ulimi lwamabhunu olwe-Afrikaans. Namhlanje ke intsha yeZimbabwe emanyene leya kwele South Africa bekhumbula ukuzinikela kwentshale ka-1976 okungenye yezinto ezaletha inkululeko kwele South Africa. Emkhosini obusenalede eSoweto intsha yeZimbabwe laboswabo kwele South Africa bebedlala imidlalo etshiyeneyo ngendlela yokuthi bazane ngcono bengacwasani. Intombazane yeZimbabwe uNosisa Ncube uthi bakhethe ukunanza leli langa ngokwenza okuhle hatshi ukuyadakwa njengokwenziwa ngabanye abantwana besikolo.
So sikhethe ukuthi namhlanje sizohlanganyela sonke and have isikhathi esimnandi sonke. Kakhulu kuye kufike izinto empilweni and ungazi ukuthi ujike kubani ukhulume nobani. Uma ukwazi ukuhlanganela nabantu nedlala ibhola nazani uthola ubungani nobudlelwane lapho and uyazi ukuthi khona umuntu ongakhuluma naye emva kwalokho if ever uzithola usesimweni.
Inhlanganiselo yamalungelo abomama eZim Imbokodo layo ibuthanise intsha labomama eHillbro kujatshulwa lokufundisa amantombazana ngekusasa. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi babone kufanele ukuthi basigoqe sisemanzi ukuze isizwe singachabalali.
Injongo nje yembokodo yokuqala ukuthi si-advisane abantwana laba amantombazana amancane sibafundise ukuthi le mali is not everything. Lokuthi lapha abahamba khona behambe beqaphela ngoba sesiphile isikhathini esinzima lapho abakidnetchwa khona bathathu sizothiwa abantwana bathathiwe. Njengabantwana bangamantombazana sithi sibakhulise sibalaye ukuthi abahlale beqaphele.
Lapha ke bekungafundwa kuphela kodwa beziqhunswa begida kuluthuli ngijole zokholo. Hilbo njalo imuli yeZimbabwe yakophambuka ibibizene yonke yathi gwaqa labantu abayo kuthakazelelwa lelilanga. Osakhulayo walimuli uJulile Makhulela uqede matric yakhe ngo-2014. Uthi impilo ayikho lula emazweni njengoba bengekho obabakazi labogogo abangabafundisa amasiko lemvelaphi yabo.
Izinto eziningi like asizazi, we don't know ukuthi izinto bezenzeka kanjani kudala, senze izinto just out of siyazenza nje thina ngokwazi kwethu thina. Sesilandela izinto zabelunga, senze izinto ze culture that were happening before because asizazi.
Utokunye obahlukumezayo kakhulu emazweni ukungatholi uxhaso lukahulumende olwemali yokuya ezikolo zemfundo ephezulu.
Most of the time as we don't have money to follow up like with after high school to qhubeka ngemfundo. Like I'm working right now because I didn't have the money to pursue university and college, yes.
Loba kunjalo iningi lale intsha lithi ikusasa yabo iyathembisa njengoba befisa ukuthi bengaqeda ukufunda. Nxa isimo sesikahle babuyele ekhaya bayevuselela ilizwe labo gogo babo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Good Life Talk lamuhla sixoxa ngosuku lwabatsha baseAfrica olwe International Day of the African Child. Wenzani abatsha eZimbabwe ukuze ahlonitshwe amalungelo abo? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli i-Studio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Umongameli Robert Mugabe uthi abalwa impi yenkululeko abamelanga bathi abaphathwanga kahle libandla leZANU-PF ngoba baphiwa umhlabathi abanye baphiwa imisebenzi nguhlangothi zikahulumende ezijiyeneyo. Lo ubekhuluma embuthanweni owesibili phansi kohlelo lwebandla lakhe kuhlangothi lwabasakhulayo olukhankasela ukhetho okuthiwa Youth Interface Rally. Umgabe uthi umnyaka lo abantu bachaye inala ngenxa yohlelo lukahulumende ole Command Agriculture. Engakakhulumi emhlanganweni lo umgabe uvule okusemthethweni indawo yokuthumeza imbiko ngemitshina yamakhompyutha. Evula lindawo umgabe uthe ibandla lakhe libambene kodwa wathi abafuna ukumelama kumele balandele indlela ezihlelwe libandla. Wathembisa ukubamba lolu daba kabanzi emhlanganweni awenze eSakuva Stadium kodwa kaluthintanga lolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Owenzakalayo singathi ngama mind games eZANU-PF. Okokuqala useqalisile ukukhampenela u-2018. Okwesibili ke kunzima ukuthi nxa ekhampeni ngama-proper structures akhe ngoba ibandla lakhe lidabuke phakathi laphakathi. Kulabo mnangagwa ngapha lizokubuya le-G40 ngapha ukhanye ngani lakho sokuvela usekela mayikhona. So yikho-ke ukuthi ke la ama-factions wonke asebenzele yena sesebenza la ma-youth, la ama-factions sezamobilayiza kabantu abaningi babuye emaralini ukuthi labo ama-factions ukhanye ukuthula abantu. Kodwa-ke siyabe kuyizifudlana zonke ezizothela esifuleni esikhulu. So ngama-mind games eZANU-PF ufuna ukuthi-ke abantu laba babuye bazomkhothamela bonke, bazomkhotha bonke ukuthi yinduna yinkosi. Yikho-ke sebenzisa kama-youth-ke ama-youth okuzakhani ngani kakho kuma-factions kodwa bancanje laba kuma-factions. So sinanzelela ukuthi yi-mind game-ke ayenzayo leyo. Okokuqala ukumaneja kubandla lakhe leZANU-PF, okwesibili ukukhampenela ukhetho lomnyaka ozayo.
Kodwa siyabona lapho ayenza khona imbuthano leyi aso abakhulayo kuphela, siyabona labadala bakhona. Kungakusitshoni lo?
Yikho phela esikutshoyo ukuthi khona ngama-mind games i-political gimmick yakhe. Abadala babuya-ke njengezikhotha mathezi zakhe ukuthi labo bazokhanya ukuthi hhayi mongameli lanxa kuluhlelo lwama-youth siyakusekela thina sikhona.
Kodwa siyabona ukubana inani labantu abaya embuthanweni leyi liningi kakhulu. Kungakutshengisa yini ukuthi ibandla leli lilokhu lilamandla okunqoba kukhetho?
Okwenzakalayo ukuthi nxa esebehlukanisile bonke wabadivayida bonke sebezazama ngendlela yonke ukuthi bakuthabise batshengisele ukuthi balamandla balabantu-ke bese be-organize abantu-ke. Abanye babanjwe ngamandla kuvalwe izikolo kuvalwe emisebenzini yonke izingatha zikahulumende abantu bonke bakhomande akwenzayo singathi thina ngama-command rallies njengoba likwazi ukuthi kulenhlelo zakhe ze-command agriculture.
Loge ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le National People's Party siyaxolisa ekuqaliseni simuthe ngumnumzana Ambrose Bindi kodwa hathi ke ngumnumzana Edwin Ndlovu. Amabandla amaningi asekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano etshiyeneyo lapho abathembisa khona uzulu lomhlaba. Umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF uthi bathembisa abantu ukuthi bazancedisa uzulu ukuthi avule amankampani abanye njalo balime ngendlela eziphezulu. Kuthi ke unkosikazi Mpokiseng Sibanda ungikhansila enkayi esabelweni seMathabeleland North utshele uGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma ebulenjini beFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ukuthi bathembisa uzulu ukuthi bazazama ukulungisa konke okwabhidlizwa libandla lezanu PF. Kodwa ke umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubatshele ukuthi sebediniwe ngezithembiso zamanga. Ake sizwe uNgwenya ekhuluma kuhlelo lolu.
Singa singakukhangela kathesi ngohlelo olukhona lwamabandla wona lawo esikhuluma ngawo ukuthi ayakhankasa ekhuluma ebantwini. Into ekhona ukuthi ukugcwalisa kwakhona yikho okungekho okuphela ukuroba abantu. Sibe sesikhangela ke ehlelweni olukhona kathesi mina ngikhona apha ngise-East Lupane East. Ngikhangela amadoda amaningi abhizi ukukhankasa sokuthi amaminithi amalutshwana ukuthi kunjalo-ke sibe sesikhangele ukuthi bona ngokwabo yena ngokwakhe umuntu uphetheni uzathola ukuthi yena ngokwakhe lapho osuka khona ikhala-ke ngokwakhe akuda ngithi i-toilet pho ezinhlelweni ezinjengazonezi ngoba okuningi u-MPs mkhangela ukuthi aphakama lapha ephalamende uzamthola ukuthi xa ulandelela iy'nhlelo zonke ezenziwe ngolwesithathu uyabe ngikho ngitho ehlelweni nje lokuyenza nje kuthiwa yi-debate khona ngale kumbe ukuthola ebantwini kumbe ukuvakatha ebantwini kazake ekwenze. So angazi ukuthi singayenza njani. Mina ngumbono wami omkhulu ukuthi ngaba abantu bonke banjengami sike sikhangele yena umuntu independent ukuthi ubani ufanele kunje kunganani ukuthi ungena liphi ibandla kodwa sikhangele kuphela ukuthi yena umuntu lo nxa singafaka ubani kungcono kule mbuzi le esingayifaka.
Nxa belikhuluma lani sibili ibekhankasa khonapho bathi bazalinikani sibili akusitshele Ngwenya.
Kathini ngakho lokhu Dube amanga abantu bonaba abadinga ukuthi bengene ekuhle kumbe kuyadliwa kumbe kwenziwani khona.
Alo-ke ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane obekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elulethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini le-VOA Ndebele. Woza Friday, kuwoza Friday lamhla sihamba lensizwa yasekhezi edume ngomculo kamaskandi uMehlo kaZulu osethulela idlalade lakhe lesine. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelaye wasethulela lolu daba.
Kumadlalade yakhe akuqala amathathu elithi iphupho lami izitha kanye lelithi The Journey uMehlo kaZulu utshengise ubuciko lobugabazi obukhulu emculweni kamaskandi. Kodwa kudlalade lakhe lesine elitsha leli elilesihloko esithi Inja kamalume uMehlo ukhumule amanyathela kamaskandi wathatha unyawo lwe-jazz. Buyavela njalo sobala ubugabazi bakhe. Kona kuyini kahle kahle okwenze wangena emculweni we-jazz?
Leso kuyisikhathi manje ngoba bese ngihlalahlalile isikhathi kumaskandi ngase ngiyacabanga ukuthi ke ngoba abalandeli babe hlala besho bethi ke iingoma zakho ziba nale test ye jazz kanti ke kunganjani ukuthi usenzele elinye idlalade ele jazz.
Idlalade leli lilengoma ezilithumi ezigoqela yona umnini sihlobo dlalade uInja kaMalume uI'm sorry lale ethi ngithe ngilele lapho umhlabeleli abambisane khona lembongi edume ngenkondlo yayo ethi ngibhace ezizweni uBongani Ncube.
Zwelihle ngikubone ephusheni yekizwe lenkululo kangilibone ebuthongweni yekizwe labalinganayo engilibone ephusheni kungekho ukuthuka kulo kuthulanga
kulale njalo ethi koze kube nini. Awusuka bo ivuthiwe empela li jazz ngeke wathi ukuthi uyawuqala lomculo umhlabeleli ubuye athi njalo baya ngilandela. Bamlandelile ke umehlo kaZulu wasithola esesegwelutjena. Umehlo kaZulu ogama lakhe lokuzalwa ngusebenzani Mnqolo njalo ohlabela ekwele South Africa ucele uxhaso kakhulu kubalandeli bakhe labalandeli bomculo wejazz nje jikelele.
Ngithanda ukudlulisa ukubonga kubalandeli bami ukuthi ke bakwazile ukusupporta singumehlo kaZulu noma bekunzima ekuqaleni kodwa ke namanje bayasifonela basikhuthaze nokuthi ke my album iphumile bayakwazi ukuthi bayigijimele bayithenge yo umlayezo engawusho ukuthi ke abaqhubeke be supporter umculo wesintu ukuze ubuntu bethu bungafi.
Uphuma enkundleni ngale ethi kunomoya
bathi kunomoya ofuza
KaZulu hayi ingoma zimnandi lezi. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje sithanda ukwazisa abalaleli ngodaba oludanisayo kakhulu udaba oluvela eSouth Africa lapho sizwa khona umdlali wenguqu obedlalela amaWarriors uEtzai Kasinawuyo kasekho. UKasinawuyo ubeleminyaka engamachumi amane lambili. Sigqibeke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngokukhangela inhloko zendaba. Abasakhulayo bakobulawayo bamanyene labanye ezwekazi le-Africa ukunanza usuku lwabo olwe-International Day of the African Child. Silugqiba-ke lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguChris Gande ngilithiya-ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.